Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi. Chitatu chikunguru 12 2017. Vechi dikibe MDCT vano ratizira muHarare vachiti vano da kuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe uye zek ishande yakazvimirira. Rimwe sangano renyanzvi mune zvematongerwo enyika rekuAmerica Re Council on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro. Gavuna veRBZ Dr. John Mangujika vanoti kushandiswa kwemari yekuSouth Africa yerandi handiko kunopedza dambudziko remari munyika sezvo upfumi wenyika huri kutatarika. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinoramba kunzwa nyaya yemuzvina bhizimusi wekwaMutare vatendai Blessing Mangwiro yekuti ritsinhire mutongo weHigh Court wekuti gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanofanira kudzorera muzvina business uyu $1.5 million yaakatorerwa nemapurisa muna 2012. Vamwe vanhu vanogara kunze kweguta reBulawayo nasi vaongororwa ropa ravo kuti rine utachiwana weHIV here kana kuti kwete. Pamwe nekuongororwa shuga, maziso nezvimwe pachena pasi pechirongwa cheNational AIDS Council. Muimbi wekuSouth Africa nemukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Chikwata cheMawarriors chosvika munyika nezuro manheru zvichitevera kutora mukombe kwachakaita kuCOSAFA Castle Cup. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUK pasi peZim Vigil. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.